takaenda kuma tarehe mosa tikawamirirawo tikakumbirawo kuti vapfuwe vabvumirwe kubuda kunze vakamirira mutongo wavo yatingati deal. Tarehe mosa rabvabvumirana netsu vakandoda vabude havo mushure mekunge mumwe nemumwe wavo abhadhara mari inokwana kuita iyo 2,000 CDs.
Inyaya icha nzuka rini?
Inyaya yao ili kuzopinda mudare msua 3 October 2020 doba tinata isira kuti wakamuchusi isiwani wa unza umbo wa uzere wakuti lana vichikora wa ila ukonde ya meri jonga sei nzuru.
Pane umbo wa uere waka kupai wakarati za kuti wana wakanga wachida kukonde la meri jonga.
Pari zino wakana umbo watikarizwa kusara kwema placard akanga akangonyorwa kuti kungurai vanga dhore isu sekucherekedza kwataita izvo zvega zvakamira zvakadaro hazvina mhosva yazvingange zvakonzera hazvina mhinjonga yazvingange zvakonzera ikodzero dzavo pagumbiro remutemo wenyika yezimbabwe kuti vanobvumirwa kuti vange vachitaura pfungwa dzavo kunyika neruzhinji vachinzwa pfungwa dzevana ava.
Vari kutongwa vese pamwe chete here kana kuti vanotongwa vakaita umwe umwe?
Pari zvino vari kutongwa vese vari vapfumbamwe nekuti vari kunenedzerwa mhosva imwe chete iyo yavari kunzi vakapara pamwe chete vakaungana vakarangana kuti vakonzere mhizhonga saka vachange vachitongwa pamwe chete.